Vagari ava, vachitungamirwa nasabhuku wavo vaEdson Masekisa vanoti, vakaenda kuna mambo, mushure mekupedza nguva yakareba, vachikakavadzana navamasiya, avakatotanga kutema minda munzvimbo yavo inopfuura mahekita zana. Sabhuku Masekisa, avo vane vagari vanosvika zviuru zvitatu kana kuti 3,000 mubhuku ravo, vanoti vamasiya varikushandisa simba rezvematongero enyika kupfuta minda yavo iyo inofurira mombe dzavo. Vamasekisa vanoti vamasiya vakavaudza kuti vakatopuwa mapepa ekutora nzvimbo iyi ndokusaka vakaenda kwamambo kuti vavamise.
Takaenda kwamambo tikasvika tikataura pamusoro penyaya akatora 60 hectares muada. Atora 60 hectares muada ndokuchibuda muada ndokuchiti akuda dzimwe hectares jiku ada iyoyo. Inzvimbo yekwamasekesa as far as I know pamap dzinoziva iri nzvimbo yekwamasekesa.
Utauriri wevagari ava vamaxwell Masekisa vanoti vanorwadziwa kuti munhu mumwe chete anoda kutora minda yavo iyo inofanira kushandiswa nevana vavo kana vakura. Vamaxwell Masekisa vanoti vanotarisira kuti mambo Tsovani vachapedzisa nyaya iyi zvakanaka nekuti pane makakatano emiganhu nerimwe raini iro rinonzi rinobvawo vamasiya.
Asi rakatsenga-tsenga nyaya yakamboda kurashika direction vachikuda vaaitambudzwawo kuti ina o yenyu inofamba sei. Asi pakupedzisira vashe vatovani vakaruvamisa nyaya vachiti aiwa mukutsanangura kwenyu mose imi kwekwamasekesa nomukuru wakanga arimo wemumhuri yavo vanova vachikolokolo mose mataridza kuti mabhaundari amuri kutaura ari kure nakure. Saka ini pachangu sashe handina ruzivo nokudzamo hwakakwana pamusoro pemao.
Asi sabhuku Masekisa vanoti muganhu vanouziva nekuti pavakatarwa mugore ra1960 vaivepo.
Ndozvibhuku rakagurwa 1920 1961 mepu ichiitwa nabarwe ini ndaandiripo ini ndikutaura nga ndaandiripo during that time right.
Iyoyo 60 hectares dzemuadha ndokudzitora ndokubva atsvaga nzira yekuti atore dzimwe 160 kuti aite 220 hectares dzaanotora dzaanoda kudyara nzinde. Saka takataudzana zvisingambobviri for almost 3 hours. Saka tikamuudza tikati iwe zvauri kuita uri kutirwisanisa namambo.
Asi vamasiya varamba nyaya iyi yavari kupomerwa vachiti vari kunyeperwa uye varamba kupindura mubvunzo yekuti vaive padare ramambo Tsovani here nezuro.
Mubvunzo wavo vazoti ichokwadi here ndo wakanaka iyoyo. Hachisi chokwadi shamwari, chokwadi, that's the answer to everything.
Asi mambo Tsovani vaFelix Mundau vabvuma kuti dare remakakatana iri rakaitwa nezviro pamusha pavo uye vamasiya vaivepo.
Ya vakauya chokwadi. Inini ndangoti iri kutaura chokwadi maboundaries handiazivi. Vatakabvunza bami vakanga varipo votaura boundary yavanoziva. Saka varingopokana nekuti uku kwakuri kwanhu ndokwamasekesa kana kuti ndokwa vaiva kokwa Mundau. Ndo dambudziko guru riripo zvokuti inini personally ndakatoanza nchiti inini handinyatsoziba maboundary handaazivi but kuti atakaganurana.
Kunyange vamasiya vachinzi vane mapepa ekuti vatore nzvimbo iyi, mudzviti wechiredzi vanovasa chigaro wekomiti yeminda mudunhu iri valove mochisiva vati nyaya iyi hasati yasvika muhofisi yavo asi vari kuinzwa nemakuhwa nekuiona pamasaisai.
Oraiti, ndirikuti nyaya yacho tiri kungoinzwa mumasocial media asi hapana ati auya achitsanangura nhau yacho ndiye kuti ivo MP kana kuri kuti vari kuzviita izvozvo ndeapi maprocedures avakaita kuti kunogara vanhu kucommunal land vachiita zvekuti varime zvepundutso. Hatisa ndatomboona nyaya yacho kuti yakafamba sei asi tikuitira nditsvakurudzo dzedu tione kuti zvakamira sei paground.
Mhuri yekwamasekesa inoti yakatanga kugara munzvimbo iyi kuma1920 yavakasiyirwa nemadziteguru avo nekudaro vamasekesa vakabva kune imwe nzvimbo kuzoda kupamba minda yavo. Mambo Tsovani vachapa mutongo wavo kana vapedza kuzeya nyaya iyi uye vanoongorora zvakasimba nyaya yemuganhu. Kunetsana uku kuchiredzi kunotevera makakatano aripo yeminda yemadzinza kunzvimbo uku pakati pevagari vekuchilonga nehurumende iyo inoda kuvabvisa munzvimbo yavo kuti vape kambani yevarungu veDen Dairy kuti irime mafuro emombe dzemukaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.